manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 22/2022 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti zvechimbi chimbi. Asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi masere nevasere 5288 uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 227,961. Vanhu zviuru gumi nemazana maviri nevatatu kana kuti 10,203 vachiri kurwara neCOVID-19 nyika yose. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 4,234,364. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 3,262,246. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru makumi mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 40,043. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti echimbi chimbi asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvisika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhora ekuAmerica mazana matatu ane gumi nemasere $318 ave kutorwa nemadhora mazana maviri ekuAmerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora makumi mashanu nematatu kusvika pa zana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange chibhadharwa kana munhu achida kutora pasipoti yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti ma-e-passport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. mugari wemuHarare muzvare Tabitha Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasipoti echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasipoti aya yanga yakawandisa.
Atozvigamuchira nemufaro, tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasipoti vazhinji tatisingakwanise kumaafford. Asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi.
Asi umwe mugari wekuAppworth vaKennedy Maziva Nhanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasipoti isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe kuAmerica.
Vanongodzikisa passport ye emergency chete. Hazvina musoro because ordinary passport yaitomboita $53 yabva 100 yakatokwira. Isusu tikakopeya nemamwe passport ari kuitwa muno muAfrica muno. South Africa passport inotoita $25 equivalent. KuZambia $35. Chichashamisira nepassport yeZimbabwe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati hurumende inofanira kutora matano ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti.
Magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko endi mende inovana kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa aya awanike. Zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva ku-318.
Vamasaraure vatiwo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa.
Vamwe vana vari kushaya mukana wekuvaona mascholarships ekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafode kutora pasipoti.
Hatina kukwanisa kutaura navakaZembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kutinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti echizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa Zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato reZANU-PF rinoti zvakabuda musarudzo dzane zuro dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabyelection musi wa26 kurume zvichaziviswa chete kana vachinge vavana zvakabuda munzvimbo dzose munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemusangano bato iri vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika, kunzvimbo dzakaita seCholocho neBinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi. Vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete, uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji.
Hazvidi kukupa mashoma mashoma.
Zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoradza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency. Amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central, kwozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weward 6 muHarare Central mekare. Kumufakose vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU-PF pasarudzo dzekuNational Assembly, kwozoti amai Ellen Mutuma ndivo vachamirira ward 34 musarudzo dzekanzuro. Vanaijeo Kaseke ndivo vakakunda kuward 35. Amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuward 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navakaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume.
Aiwa, tiri kufamba pamwe chete tichitsigirana sevatsigiri veZANU-PF.
Imwe nhengo yebato iri amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kuNational Command Center kumuzinda webato ravo.
I think ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano. Hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare, vanhu vakatovhota zvikapera. Saka maresults kuona kwangu tisango buda takahwina ende zvanga zvitori free and fair zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly nekanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya kodzero dzevanhu muZimbabwe iri kutarisirwa kuseiwa nemusi wechitatu nenyika dziri muUnited Nations pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review chinoitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayo richange richizeiwa kumusangano uku. Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande, Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake, pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa, yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawane kwekumhanara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, Amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotoona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo, uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaito tarisira pasi uye ichi undermine zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespecta marecommendations iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise. Zvisinei nekuti Amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa, vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakatikoshera sevana veZimbabwe.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaWilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kusadzikiswa.
Tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ine zvimwe zvaichaita zvaisina kuita, zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mitemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa.
Asi vamandinde vatiwo Zimbabwe yakagonawo munyaya dzekusimudzira dzidzo, kusanganisira kupa chiga chekuti vanasikana vanenge vaita pamuviri vanogona kudzokera kuchikoro.
Tinoona chowadi kuti Zimbabwe yakachinja mitemo yedu, yakaamenda Education Act ikabhana corporal punishment kurova kwevana kuchikoro, ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro.
Patafonera gurukota rezvemukati menyika, vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016. Vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi, uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi. Asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vatatadza kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Varimi vepapurazi remushandira pamwe rewadzana Cooperative kulala panzi mudunhu reMidlands vanoti vari kushungurudzwa neimwe kambani yeve kuChina yeAsia Ferry iyo vanoti yakatora chidimu chepurazi iri uye iri kugezera chicherwa chechrome mupurazi ravo zviri kuisa utano hwavo pamwe nehwezvipfuyo zvavo munjodzi. Munyori wemushandira pamwe wewadzanai vaDominic Ngwabi vanoti chiitiko ichi chakanganisa mhuri dzinosvika zana nemakumi manomwe nesere dziri papurazi rewadzanai. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeAsia Ferry kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vaNgwavi vachitsanangura.
Pachikwadi tine dambudziko nemachina aya. Machina aya ane purazi riri pajura rakava panzvimbo yekurenda. Saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa slug yavo mupurazi medu. Saka takazoenda kunotraya kutaura navo. Tasvika ivo machina acho akaramba kutaura nesu. Saka takangopinda. Tina chairman na treasurer neni. Treasurer vanonzi va Benz Munda. Ndobva tasvika tikaona pakanga paka isiwa muganhu. Ndi slug yavo yakutowira kupurazi kwenu.
Makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa?
Takaenda kumapurisa. Mapurisa akatipa advise kuti mboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti asiye akavapa here. Taonana naye iye akati haasi. Saka sezvinoiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Ferry akabva asvika. Asvika paya Tony akamuudza kuti shamwana ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako kuti wakataura nevaridzi here. Iye ndopakaramba akanyarara. Saka isita akazobvunziwa nava machisa kuti ko iwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani. Ndopakafonera munhu waiti vamachisi avataure naye akati aiwa isi hatida kutaura neany other person, toda kutaura newe. Kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe. Kana pane any written documents wotiratidza. Muchina ndopakaridza tsamwa akati you can go wherever you want, all this is my land. Saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakusi kuChina kwekuti unongopeisira wavechi. Akabva angomwadza maoko nomba aenda.
Asi haisere nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo maChina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make.
Muridzi wepurazi takataura naye pamberi paToni akatobvunza iye Toni wacho wekuAsia Ferry kuti ko izvi wakazozviita wapiwa mvumo nani. Bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected. Ari affected tisu as wadzanai cooperative.
Saka kushanda kwekambani iyo yeAsia Ferry kwakanganisa zvakadi magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai?
Ziri kuti vanoshandisa machemicals akadi pakusuka zvicherwa zvavo. Mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko, dzinogona kuita dambudziko, rinogona kusauya ipapo ipapo, but in the long run tinogona kushaikirwa nepfuwo zvedu. Then vane matrucks avanotakurisa zvicherwa zvavo. Matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga merod imomo havatokwanisi kuwacha hembe. Vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe makambanis.
Munyori wemushandira pamwe wepurazi rewadzanai vaDominic Ngwavi vari parunare kulala panzi kuMidlands neStudio 7. Yashika nguya kuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira.
isu tiri bato rakavambwa nevechidiki mukati menyika ino nekuona kuti nyika ino hakuna kwayanga ichienda uye kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya vechidiki nemadzimai vanhu varikuramba vachishungurudzwa nekushaiswa mukana mungava mune zvematongerwo enyika kana munzvimbo dzekusevenza mavanenge vachiramba vakangotarira vave mazera echikuru vachitarisira pasi vechidiki nemadzimai tinoona zvakare kuti vangava ivo vana baba vacho kana vari kumabasa avari mishando yavari kushandira ikoko mugove wavanopiwa panopera mwedzi haukwanisi zvakare nekuriritira mhuri
donzvo remusangano wenyu nderei
Donzvo remusangano wedu nderekumiririra vashandi vose mukati meZimbabwe nekumiririra zvakare vakaenda kupensheni vachinoti mapensioners kuti vagone kunowana mugove wavo unovafanira sekukontributa kwavaiita vachiri kuenda kubasa
Muchange muine zvirongwa zvipi gore rino ra 2022.
Gore rino bato relabor economists and African democrats riri kunyanya kushanda nekutsvaga vatsigiri nekutengesa ideology yedu yelead inotaura zvebudiriro nekuti tinoona kuti kana tisati tagona kuvaka nyika yedu kuti ibudirire mabasa atinochemera kuti awanike haawaniki zvose zvatinoda zvinobva mubudiriro mudevelopment chinova icho ndicho chino chikuru chatinotunga kamidza sepato relead zvakatadza kutungamidzwa nemapato mazhinji mukati menyika yedu
muri kupinda here musarudzo yemabai elections
izvozvi tiri pamapreparations edu emabai elections tiri kutsvagurudza nekuita maprimary zvakare nekuidentifya macandidates edu achatimirira mabai elections musi wa 26 March 2022 saka panosvika nomination court vhiki rinotevera isu sepato relead tichange tiine makandidati edu akakwana ekumirira maMP makandidati edu akakwana kumirira zvakare kanzuru kuti tigoenda kunomiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe kuti upenyu hwavo huve nepundutso chechipiri isu patiri kutsvagurudza makandidati aya tiri kunyanyokoshesa kuti munhu anonatsogona chii chaanozogona kunomiririra kana achinge ahwina kuita kansela chii saka saizvozvo tiri bato rekuti tiri kunyanyotsvagiridza vana nesi vakoti kuti vaiuye vamhange vaite makanzura kubato redu relead nekuti makliniki mazhinji ari kushayiwa polisi chaiyo polisi yakajeka nekuti manesi atakaona achimhanya kunoita makanzura makore esapfuura mashomanana uye tinogona kuona kuti hapatorina kana nesi umwe chete ari kanzura tiri kutsvaga mainjiniya tiri kutsvagurudza maakaundendi zvinhu izvi zvakatikosherei zvakatikoshera kuti tiwane makanzura ane njere dzinopinza anogona kunoinfluenza polisi kunochinja mabylaws vasina kutengwa nevashandi vekanzuru vanenge vaine zvehuori zvavanenge vachiita tiri kutsvagurudza zvakare vana mazvikokota vezvakasiyana siyana kuti vamire semaMP kuti kana tonopinda muparamende tinenge tichipinda takanangana nedevelopment yatiri kuda kuona mukati menyika yeZimbabwe zvakatikoshera kuti tisarambe tiri vanhu vaya vanoti kana nguva yekuvhota yauya vongonzwa nhongwa iyeye kana riri jongwe ngaringovhoterwa nekuti ijongwe kana iri mbudzi ngaingovhoterwa nekuti imbudzi iri kupatinanga isu sebato relead tikukoshesa kuisa vana mazvikokota vanosarudzwa munharaunda yavanogara kuti vamiririre vanhu kuti development yatinochemera mabasa atinochemera agone kunowanika uye nebudiriro yatinogara tichiti ndoo yatakuda isu tiri bato riri kumhanyisa zvikurusa nyaya dzeshanduko inooneka kwete shanduko yekungoimba pasi chabuda pasina
bato renyu richapinda here pasarudzo dzemuna 2023 dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeZimbabwe
gore rino takanangana nemabai elections iwaya achipera tine tanangana nekutanga kukampeinira maelections eutungamiriri hwenyika andichange ndakamirira sapresident Linda Masarira muna 2023 pachazosarudzwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives chatinopiwa na Ray Choto we Studio 7
Tinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurayiridzi wemaWarriors vanomeni Mapeza. Tinokutambirai nemufaro vamapeza muchirongwa chino.
Aiwa, tinotenda baba.
Vamapeza, makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika ichidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu?
Ya, chokutanga ndinoti tese takarwadziwa nezvakaitika kumutambo weAfcon kwatanga tiri mazuva mashoma kura. Bada tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi, chikwata chekupesera cheguini, pamitambo miri yekutanga takatamba zvakanaka. ReSenegal takatamba zvakanaka, takazongoitawo rumbo rakaipa kuti takazobohwechwa mubhora rakunopera kwasara ko 20 seconds, but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. Tinoziva mutambo wemalawi wanga vatasirwa nevanhu vese kuti mutambo watanga takazokunda. Isusu wacho ini semurairizi wemaorias nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichatamba mutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points, asi hazvina kufamba sezvazvataitarisira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal, mainzwa sei sakochi wemaorias?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndo chimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei varikutamba bhora kunze kwenyika. Kunze kwenyika kunana vatambi vakatarisana naSadio Mane, ana Koulibaly vatambira matimu mahombe muEuro. Vatakangotaurira vakomana kuti look, at the end of the day ibhora iri. Vane maplayers vatamba kumaclubs vari kutamba kunana Europe, but tikapinda mugraund mutii nechinangwa tine tarisa yekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwanika kuti tikwanisa kuwana tichibuda mutambo uyu tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana, kana zvatonzi zvaramba takaza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kureva kwandaita takazokonzita last 20 seconds of the game, zvino zvinhu zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuona izvo, Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu, tese tunenge tinogadzira kuti tive tinokunda. Sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game iyayo. Taifanira kunge takaita zviri nani, nekuti patanga tasvika mu 90 minutes ndakaendaira machiyaidzakoma kuti bhora rakunopera, we need to kuti timinimize mamistakes edu kumashure, kana kuti tikwanisa kuti tichimanaja game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo panhu pamwe vatingati ndini ndo patisina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanaja game, nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo akakanganisa, kana kuti taifanira kunge takaita zviri nani pakumanaja game. At the end of the day inini ndini coach, kana mazao asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei, even vanhu vaiona zvaiti.
Tochimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi vemaWarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Handingati pane patingati hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Zvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyunyuta nazvo kuti taindatambawo, but at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga team kuti apa muri kuona sei, apa muri kuona sei, amurusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, handioni pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum manguva ari mutimu ivairi bedzi, Petros Mari na Kelvin Madzongo ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanguva ari munesvika timu vairi ivavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murayiridzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikanwa nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti Mapeza ogara here kana kuti Mapeza oenda. Asi kurova kwandakaita inini kondrati yangu ndananzi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanje vamapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru nepsikuro vamakatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba nezvifamba mune zvakanaka sezvataitarisirawo ini semakoch emaWarriors nemaplayers. Tinoziva ruzhinji rweZimbabwe harina kufara nezvakaitika ikoko, Asi wakuru wakati amungara sambere kwenye kufirwa. Gatira mbitine tariru. Zimuda yara na mangu anariri rakajika. Kwa redumu na Muzimbabwe.
Avo vanga vari murairidzi wechikwata chema Warriors vanomeni mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.